Ma residence ku Marondera ndo vakanyora a petition vachiti vane kunyunyuta nezvavasiri kufara nazvo zviri kuitwa mukanzu. So takati takangozvigarirawo pasi tikazvitarisa tikati maresidensi ndo vakuru, tinoda kuongorora kuti zvavari kunyunyuta nazvo zvine umboo here kana kuti ndezvekungonyedera.
Petisheni yakanyorwa riini ichiuya kuhurumende nhai mai Chombo?
I cannot really say date ratakaiona, but ini ndakaiona muna November pandaka, I think a few weeks ndatanga basa, nekuti ndakapindwa musi wa18 November, ndakatanga basa musi wa11. So it's a week or a few weeks after that ndokandakarisiva petition.
Vagari vekumarondera vari kuchema nenyaya yei?
Vari kungotambudzika nemari, kushandiswa kuri kuitira mari mukanzuro. Vari kuti haisi kufamba zvakanaka kuona kwavo, uye vari kuti havasi kupuwa masevhisis akakwana anoenderana nemari dzavari kubhadhara kukanzuro. Uye vari kuti panewo mamwe maonero ari kuita kuti kushandiswa kuri kuita mari asi hakusi kuenderana nezvavakanga vawirirana nemaresidensi kana nekanzuro yacho.
Saka hurumende yati yaumba here chikwata chichaenda kunoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera?
Ehe, takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapruva vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora.
Ko iyo kanzuro yemarondera makaizivisa here nedanho ramatora here?
Tichazovazivisa kana tapedza kuumba timu yacho ichaenda ikoko. Tichazovazivisa kuti tiri kuenda korini.
Nguva zhinji vanopikisa hurumende kana kuti vanopikisa ZANU-PF vanogara vakati izvo hurumende yeZANU-PF inoda kugara yakatsvaga uta nemugate pamashandiro emakanzuro ari pasi peMDC. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, isu sehurumende hatitarisi kuti makanzuro vari kushanda MDC kana kuti ZANU-PF. Isu kana tichiita basa takamirira hurumende ende hurumende yakamirira munhu wese. So isu kana tichitarisa nyaya inenge yaitika pakanzuro hatisi kutarisa kuti vatiri kudhila navo iba vanobva kubato kupi nekuti ZANU-PF kana MDC. So vanhu vanongotsvagawo mhosva kuda kupomera kuti vanhu vanenge vachidi vachinangana nevanhu. But hatisi kutarisa, hatisi kuendera kuita witch hunt. Isungoda mafacts. Kana tikaenda paground tikaona kuti ndezvekunyeba, we dismiss it. But kana tikaenda kunoongorora tikaona kuti zvine umboo, then action has to be taken. But zvekuti tiri kuenda koko kuita victimize MDC members, that's not true. Because we are there as a government and we work in MDC, we work in ZANU-PF. We are just wanting to my residents. Vaone magood services from the council.
Pane mamwe here mapetition ari kubvawo kune mamwe makanzuro?
Tiri kuwana ariko nekuti takawana mamwe akabvawo kune mamwe makanzuro akati wandei. Tatine chikungwiza manofunga makanzwa kuti kwava kune zhowe zhowe. So tiri kutarisa futi ikoko endi so haisi Marondera chete akati wandei but mamwe acho amnot at liberty yekuti nditange ndataura izvezvi. Ari tiri kuona zvinyunyuto zvakati wandei zviri kubva kumakanzuro yekuti vanhu havafara nemaservisizi ari kumashandisirwo ari kuitwa mari.